yeshe zama taura tayakaburikawo gwaro redu isisi reZimbabwe Election Support Network era tiri kuanalyzawo the preliminary report on the legal and statistical analysis of the ZEC the limitation report.
Mungatipewo muchidimbu here zvimwezve zviri mugwaro izvi?
Mugwaro irori tiri kungofara nekugamuchira kuti chekutanga isuse zvezvinhu takanga tave nemakore tichikumbira maelectoral reforms zvikuru kusanganisa nyaya yedelimitation nekuti takange taona kuti mumaelections edu akaitwa kubva muna 2013 na 2018 kwakanga kwaane maconstituencies nemawards akanga akapfurikidza namba yevanhu vanotarisirwa kuti vange vari muconstituency kana kuti muwards.
Sekupi mungapere muenzaniso wematunhu akadai?
Saka tiri pamuenzaniso seHarare South yakanga yaane mavoters anopfuura 70,000.
Saka mashoko enyu kuhurumende ndeyekuti kudii?
Takanga tichikumbira kuti mareforms edu vehurumende itiishirewo centers kuti itange before delimitation kuti data ranenge vawana pacenters rizokwanisa kushandiswa kana kuti kuitwa reference to anenge pachiitwa delimitation. Saka takaona hurumende ichiamenda mutemo wecensus and statistics act ikaita kuti deti rekuti census iitwe riiswe kumashure zvakazokwanisa kuti census iitwe before delimitation yaitwa. Saka imwe yereform yatiri kuona kuti hurumende yakakwanisa kuisa. Naizvozvo kungovapo kwakaita delimitation tinongoda kutenda hurumende nevezvec nekuti tichidotanga takakosha as part of my electoral reforms ataimhanya nawo. Asi zvakadaro takazoongorora kubuda kwedelimitation iyoyo tikaona kuti sezvo zvaitwa nenguva hayo yanga yakatarisirwa kuti zvinoitwa 6 months before election vazvifanira kuti pachibuda report. Takaonawo zvakati one day zvatiri kutsutsumwa nazvo.
Zvimwezve zvamuri kuti mune kutsutsumwa nazvo ndezvipi?
Chekutanga inyaya yekuti takaona kuti pane zvimwe zvisina kuteedzerwa zviri mubumbiro remutemo wakatarisa pasection 161 subsection 3 section 161 subsection 4 yebumbiro remutemo redu inoprovida kuti panofanira kunge paine almost equal number of voters mumaconstituencies nemawards. Saka tine nzvimbo dzatiri kuona kuti dzakaiswa vanhu vakati wandei vakapfuura toti threshold kana kuti vari pasi pethreshold inenge ichitarisirwa. Zvakare tiri kuona zvakare kuti pane mastakeholder consultations akaitwa apo vezveki vaifamba vachibvunza vanhu mafungiro avo nemaonero avo nezvavangade kuti zvinge zvichikonsidwa panenge pachiitwa delimitation. Takaona kuti maconsultations iwaya akapiwa short notice chekutanga vanhu havana kupuwa mukana wokunyatso kuti vagadzirire kuzotaura nevezveki. Vamwe vachona vaitozoona adverts pamwe zvatopfuura. Saka tinoona kuti izvozvi zvakare zvakabrecha bumbiro remutemo pasection 161 subsection 6 d yedu bumbiro remutemo inotaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuconsultwa ine semena.
Veruzhinji vanogona kuwanawo here gwaro iri rezesi?
Ripoti yedu unogona ikuiwana pawebsite yedu www.vesin.org. Ripoti yedu munoiwana ipapo. Munyatsoverenga zvisere.